Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova nengo yeparamende vachimirira bato reMDC vaEsap Mujongwa avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 voradzikwa Bulawayo nhasi. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vofa nechirwere cheCovid-19 pasi rose, nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiyambira kuti uwandu uhwu hunogona kuwedzera. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet royambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamu zvakare apo vakawanda vachiri kutatarika kuwana raramo kumaNicaland kwakamboitika dambudziko recyclone idai gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 8099. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevana nechirwere ichi nezuro wakare. Asi mumwe akashaya nechirwere ichi ndiva Esap Mujongwa avakava murongi wekutanga wemabasa mubato reMDC. Vamujongwa vakashaya kuchipatara cheMatadei kuBulawayo. Uye ndivo baba weanotsikisa mumanzi ane mukurumbira zvakanyanya kuSouth Africa, Oscar Oskido Mujongwa. Muchakabvu akambomiririra Pumula Luveve mudare reparamende. Mumwe vashoma vanga vari pakuradzikwa kwavamujongwa mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Tabata vachamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Vamujongwa vanga vari gamba ratakashanda naro kubva tichitanga musangano vari National Organizing Secretary vedu. Isu mazuva iwayo takanga tichiri vechidiki tichitungamirira mayouth munyika yose, saka taiziva nekushanda pamwe chete nguva zhinji. Igamba ranga rakasimba, igamba ranga rine rudo, anga ari mushandi akagwinya, anga achimira mira panyaya yenhamo kana kuti hondo yeurombo yekuparadza urombo munyika yekwedu. Aishandawo nevashandi ari mumiriri wetrade union. He was a worker of workers, saka aishandira vashandi ari mushandi wenyika, akanga ari member of parliament.
Asi mukushanda kwavo vaive munhu akaita sei?
Akanga ari munhu anga ane rudo, anga achiyananisa, aiva akazvipira kuti nyika ite zvakanaka. Ndakavaona vamujongwa munguva yapfuura dzesarudzo vakaiva vamwe 2.6 million vakativhoterawo, vachivhotera shanduko, vachivhotera chiedza kana kuvhotera ramangwana rakajeka. Saka murume anga akasimba, anga ari baba, anga ari mudzidzisi, anga ari murongi, ndo vakaronga musangano, anga ari murongi ndiaironga kana kubudiriro yemunharaunda semashoko anga achitaurwa muluveve muno matatiri. Anga ariwo munhu aitya Mwari, anga achienda kukereke zvinova kuAssemblies of God, zvinova zvinhu zvinopa simba nesipundudzo netariro yokuti haana kunge achingoziva chete kuva nepfuma yemunyika muno ane shanduko, asi anga achidawo shanduko yokudenga nepfuma yekudenga.
Mumashoko enyu ekupedzisira mungati kudii nezverufuro?
Tinokudza gamba redu Kawe Lamakawe. Uise kuti aiwa gamba zorora murugare, tachema nehama, tachema nevana nemhuri tichiti aiwa Mweya Mutsvene ave nawo umweya omwele uye lami. iskadi songi.
Mutunga miru MDC Alliance, Vanilson Chamisa, bari parunare Kubulawayo. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti hakuna mumwe munhu ati afa kubva musi wa 14 Gumiguru zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi matatu nemumwe kana kuti 231. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 7673. Izvo zvinotevera kupora kwevamwe vanhu vana nezuro. Vachiri kurwara izana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195. Mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana mashanu nemakumi manomwe nevana nemakumi masere nevana kana kuti 39,584. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe nemashanu kana kuti 39,405,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218,000 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemashanu kana kuti 1,105,000. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 27 million. Tichiri panyaya iyi mumazuva gumi adarika uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika dzemuEurope dzinosanganisira France, Belgium neSpain wawedzera zvinotyisa uye vanoona nezveutano vachiyambira kuti vanhu vari kufa nechirwere ichi vanogona kuwedzera. Mukuzeya nezvenyaya yekufa kwevanhu nechirwere ichi pasi rose tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu vanodarika miriyoni pasi rose.
Zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuti utachiona hwakadai hungafungidzirwa kuti hudoko doko chose asi hwakapararira kuti hunge hunga huchikonzera kuti vanhu vanodarika miriyoni vave vakarasikirwa noupenyu pasi rose. Asi tinotongotenda nezvakakwanisa kuitwa munyika dzakasiyana siyana nehurumende, mungava munyika medu nenyika dzose kudarikidzawo nana World Health Organization kuti pakava nechenjedzo huru nezvaitarisirwa nezvaikurudzirwa kuti zviitwe kuti utachiona ihwohwo husava hunonyanya kuenderera mberi zvikuru. Ndosaka makazoonawo kuti nyika zhinji dzakazoti ngatiite malockdown aya ekutoti vanhu garai mudzimba musafamba, mabhizinesi ngaavhare, zvifambiso, matransporta, mabhazi, zvitima, makombi hambomira kufamba nokudawo kuti vaitinga zvinofanira kuti zvibatsire kuti utachiona husapararira.
Asika vamaida panofa vanhu miriyoni hausi uwandu hwekutamba naokawo.
Tingatoti vanhu vanhu miriyoni inhamba inoratidza kuwanda zvikuru, asi totofanirawo kutenda kuti hapana kuzonyanya kushaika kwevanhu zvichitarisirwa nekuenzaniswa. Zvikuru nezvakamboitika yatoti Spanish flu yakaitika kuna 1919 makore apera kare zana apfuura kuti zvakakonzera kufa kwevanhu vakawanda, dzimwe nhambo vaitodarika mamiriyoni akawanda zvikuru. Saka totongotenda kuti apa pakaita chenjedzo huru.
Chii chakapa kuti shoko rinyanyofamba?
Tiri munguva yekuti information inofamba zvikuru, vanhu vachichenjedzwa, vanhu vachibatsirwa, vanhu nyika dzichibatsirana, hurumende dzichikurudzirawo vanhu kuti vawane chenjedzo yekusanitaiza iyoyo, social distancing, kugeza maoko nemvura nesipo nekupfeka mamask zvinoita kuti vanhu vasabatira pachirwere icho, vachabatira utachiona.
nyanzvi munyadzi zveutano uye vakambova mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet riri kuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamu emvura uye dutu mpengo remhepo apo vakawanda vachiri kutatarika kuwana raramo kumaNicaland kwakamboita dambudziko iri gore rapera. Vanhu vakawanda muManicaland vakarasikirwa neupenyu uye dzimba dzavo nezvipfuyo nekuda kwedambudziko recyclone Idai. Mugwaro raburitswa neFuseNet, sangano iri riri kuyambira kuti izvi zvinogona kuitika zvakare gore rino nekuda kwekuti kuri kutarisirwa kuti kuchauya mvura yakawanda. Vemakereke vari kukurudzira hurumende kuti iise mari parutivi yekubatsira vanhu munguva dzenjodzi. Vamwe vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko ndeve Zimbabwe Council of Churches. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vari kumaNicaland pari zvino.
Tinotenda blessing mafamilies akawanda achiri kurecover from trauma cyclone Idai. Vazhinji havasati vava nenzvimbo dziri stable dzekugara, vamwe dzimba dzavo hadzisati dzavakika, vazhinji vachiri kugara muma shelters ari temporary.
Ko chikafu vari kuchiwana here?
But vazhinji havana nenyaya kuti paita cyclone zvanga zviri mumunda zvanga zvava destroyed, havana kukwanisa kuita ma harvest. Saka vazhinji vanonida vachiri kunida kubatsirika. But now nenyaya ye cyclone nenyaya ye COVID-19 vazhinji vavo upenyu hwavo hunoramba uchiva vulnerable.
Saka imi muri kuitei chaizvo?
Tiri kuno kubatsira nezvishoma zvatinazvo zvekuti vawane chekudya. Vamwe tiri kuvapa ma inputs kuti vagokwanisa kutanga kugadzirira kurima sezvo mvura yesizin ino yatanga kuuya. Ndo zvimwe zvatiri kubatsira nazvo. Vafundisi vedu vari kuno vari kubatsira ne psychosocial support kuramba vachikansela mafamilies evanhu vachiri kuda kuramba vachibatsirwa.
Rubatsiro urwu ruri kubva kupi chaizvo?
Rubatsiro rwatiri kuwana guri kubva kuma organizations akati one day ari kusupporta Zimbabwe Council of Churches. Pano patiri pa ward 10 tiri kuprovider rubatsiro rwatakawana ku Canadian Embassy. But tine mamwe ma areas atiri kudistributa chikafu chatakawana kubva kuma ecumenical partners edu akaita se United Church of Canada, Australia Christian Council, ma member churches edu Zimbabwe Council of Churches vanotungamidza vafundisi vavo kumberi kubatsira kudistributa vanoprovide support in kind. Then mamwe ma churches edu ma partners edu ema churches from kubva ku churches dziri ku Europe, ma churches SA while they are supporting these processes. Yes, you know, tiri ku distributor chikafu kwa seke, tiri ku Mashonaland Central, Matabeleland North and South, ne Midlands, ne kuno ku Chipinge. Ndo ma areas atiri kudistributa chikafu pari zvino zulu.
Taita hurukuro navo nezvekubatsira kwavari kuita. Reverend Kenneth Mutata ndivo munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Vanga vari parunare kuChipinge. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mavhiki mashoma kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dziitwe muAmerica, asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump varikumirira bato remaRepublicans vari mumashure mevari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vemaDemocrats mukubatsirwa nemari yekutsvaga rutsigiro. Va Trump nebato ravo nevamwe vari kuvatsigira vakaunganidza homwe yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri ane makumi mana nemanomwe kana kuti 247 million zvichienzaniswa nava Biden nebato ravo vakaunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi masere nematatu kana kuti 383 million izvi zviri kureva kuti pakutsvaga rutsigiro mudzine penyuro vaTrump vari kukundwa nava Biden zvinova zvange zvisingatarisirwe nevakawanda Mamwe madzimai maviri ekuIran ayo adaidzwa nevekumajeri kuti vauye kuzotanga kupika mwedzi makumi maviri neminomwe yavakatongerwa anoti hapana chekudemba pamhosva yavanonzi vakapara yekuisa ruoko rwavo patsamba yenyunyuto yaikurudzira kuti mukuru wechitendero munyika iyi vaAyatollah Ali Khamenei vasiye basa Vaviri ava vari pakati pemadzimai gumi nemana vakasungwa nenyaya iyi uye vanoti kunyange hazvo utano hwavo huchitarisirwa kusamira zvakanaka vari mujeri munyika mune chirwere checovid chiri kupararira zvakanyanya vanoti havasi kuzodududza pakurudziro yavo yekuti Ayatollah asiye basa Cameroon inoti yavhara zvikoro makumi matanhatu zviri pedyo nemuganhu wayo neNigeria kumaodzanyemba kwenyika iyi Izvi zvinotevera kurwiswa kwevarairidzi nevana vechikoro nevanopfurikidza mwero veBoko Haram. Cameroon yakaendesa vana ava munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vanodzidziswe nemauto. Boko Haram yave nemakore gumi nerimwe ichirwisa kuti iwane kuzvitonga kuzere kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria uye iri kurwisawo nyika dzakavakidzana nenyika iyi dzinoti Cameroon, Chad, Niger neBenin. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kumaruwa. Panguva iyo pasi rose nemusi wechina chapera vanga vari kurangarira zuva remadzimai anogara kumamisha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kwavari kugara uko vanoti vane dambudziko rekuti zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa neshumba.
Ini ndomudzimai naishaka ndiri kumwe kumunungwe unonzi kumaodza yedu yakatonetswa neshumba shumba dziri kutidyira zvipfuwo nemamwe kubva shumi rapera kusvika iye zvino dzadyikwadyiwa mune 6 matanga akasiyana nemadhondi maviri. Saka tashaya zvekuita vepatsi tikavashedza havauye mutiyo uyu vanozouya raari mwezuva saka inoleta vapfomera kuti vari kuuya ini ndakabatirwa hamondo muchechina last week vakazoya chitatu chiiki kureva kuti 4 or 5 days vasina kuuya saka vauya kudaro hazvichabatsira nokuti shumba inonzi dzabata inodzokera nyama yayo takambochengeta nyama kusvikira taona kuti havasi kuuya kusvika dzazoparadza nyama iya saka vakauya vari pano vari kuti vari kumirira tiri kurarama hakuna shumba iri kuuya nekuti mazuva awanda iye zvino vane mazuva maviri vari pano masikati vanombofamba vachitsvaga hapana chiri kubuda shumba dzi hadzichauri saka chinongo tinoita ndechekuti dai vatiti musi wainenge yaurayiwa mwombe taripota musi iwoyo vouyewo musi iwoyo pano kuzouya veduyo kwapera 4 or 5 days hazvichabatsira saka tashaya zvekuita kuti toita sei
ipapa apa tichitarisa zviri kuitika munharaunda yenyu mungati zvipfuyo zvakawanda sei zvabatwa neshumba idzi
gore rapera dzakatibata tiverenga dzakatosvika kumatekisi kuverenga nemadhongi saka iye zvino dca dzatowandisa kune kuma kumaraini kwedu kumhiko maraini yedu yakatobata masikati kubata mombe masikati ende ndiri kunzwa kuti kukurukedzazo ndiri kubata masikati nepachinovhiringa vanonzwa kwachinovhiringa vatobatirwa mombe masikati machini saka tanzichichi mande kuti toita sei
misha yenyu yamuri iri pedyo nenational park here zviri kufamba sei nyaya dzeshumba idzi
tingangoti hapasi pedyo pakanyanya kure asi takakunoisii takagara panapa kubva 1970 hatina kumbenye tichidyirwa tazotanga kudyirwa ndasiye muna 2019 ipa tikatanga kudyirwa neshumba Asaka ya mna 1975. Saka jia mzichi. Iwe tatulari kuchu. Nyaya kwe mzila kuchu. Mujiwe mshumba ndiyo kuchu mapocha. Ari kupocha mgeni. Mshumba ndiyo kuchu mapocha. Saka jia ya kunu. Laka mbosia shokurita. Kutika na ama nyeri morita. Kutika mshumba tatu kisha uwi. Saka mtaka na mchabiriza. Mwuko na kuhuya. Mshu wa asia yonyo. Laka rita kutizi kizi. Ye mshu wa zaka za tatu ya zira jira.
Apa mwenenge mchiriza chi Jiji mwesha muru kutarisana nazo Se mazima ye kumaruwa
Shininga mtini shatinazo Shaminango shatinazo Kituse mazima ye Kuna zime chika zise chakaita Hinde chirikazi Kana kusidoka mchirikazi Kana zime muka zanya chakitaro Kutuwa mwema muka zubude kanzi Kuna zika Kuna zinga nisa kutuwa chakitaro Shino neta kita pakana mkuma na harika ndia kato muda nduguta ndamika lai kuru kama angira kudanga wane chishunda zine chunga zikona lai chirena kandike kutu mchirika zikudaga kutu zige ameshi nune kwa shumeda wane chirini
hivyo uwe paksi wa mataura kutivari popari jino vane nguwa chigara munara unda imo mwiri
ee wane kutara kano pamba kwa munara unda wane kutara kano rato rara mmoja kutanga wajitu waka zari ya shunga zachu wane chishunga akana cha famba nguwa uchi Shabine ya shumba za kezi mwetu kibati. Hili la zauya ya Georgia. Ziba za chinga hili zenda yume dini. Yono chika kana utu wani wiki. Hili mamara hili kwa kumo kutuwa. Joka kutu Georgia kumo kutuwa kini.
Kwa pada mbutikoreche lweleche COVID-19. Iko kukwa kamira si?
Kuma ukuta kuchiri nani hako. Kuta inye ya kutu kukaramisha.
Dai urumende yanga ya kateri la Parisi. No jinja maida kuwa uza. Pamsoro penu unaza muru kutarisana nato. Kumaruwa kwa muri kuku.
Ini ni kai urumende nchingi inota urwa na ayo kana yo amanga kwa chaolo kaya wangu wa chingi wano onyekanda yungu wa chingi la mekuwe ino ujini nda kwa chua mbe ndiriwe lelekuwe iso zizi unashia kituwe itasi ukajiwa mato nda umori nitawe itasi kaya wangu wa uona uku chichwe itasiki matanga ye daya andi ziri kuchi ya kuno elekana malayi chingino zoti mbuka zinoti mbuka moto ini nda yungi na malayi chima yungi nda yungi mbuka kana ya kideza kibazi maoti kata andi ziri kutu urumende yungi kachayi nda kibazi wase yungi njimbena ya kigere kachambura mitu yungi kachambura kachambura
aiwa mbuka hidu ndiyo ya itachanji tunokutenda ikunge manga mwinesu panupachirungwa chedu chinotarisa chinosanganane vanu kazi mpenyu Chirongwa iji muno chipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu our lives.
Loga mchira ene mufaro, mchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa ratino sangana na zomu upenyu. Anukunzira ichirongwa ishi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa neze mvura ya turuka, za kuratiza kuti varimi, vatanga kumanya manya, vachi gadzirira mwaka wekurima. Asi kutitinzwise kuti varimi vaka gadzirira zvakadi tabata. Mukuru wesangano re Zimbabwe Farmers Union kana kuti Executive Director va Paul Zakaria. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu va Zakaria.
Thank you so much.
Va Zakaria, zvino zvamungataurira varimi vangatanga here kuita chipatapata kutanga kurima kusa gejo pasi.
Nguva inoyi gore negore ndiyo nguva yatinenge tichitarisira kuti murimi akarongeka anofanira kungava nezvinhu zvake zvese. Kutaura ma inputs anodiwa kumbeu, kuma fertilizer, kuma chemicals. Uyo zvekare kumupanguwa iyo inoyi. Kana anga asata pedza kugadzirira minda yatinoti land preparation yayo. Ndoo nguva yekunge munhu wakuita izvozvo. Nyaya dzekuti ndinodyara rini dzinenge dzakuenda dzichisiyana nzvimbo nenzvimbo nekunaya kunenge kwaita mvura. Yatinoti effective rainfall inotipa moisture kana kuti unyoro unoita kuti mbeu igobukira zvakanaka kana yasvika iyoyo then wochiisa zvavo mbeu yavo pasi asi yezvino izvi tirikukurudzira gadziriro yakasimba nekuti mwaka unonorakidza kunge uchatipa mvura yakanaka.
Muri kuona here varimi vachidai vagadzirira tichitarisa mitengo yezvekurimisa?
Gore rinoratisiyanei nemamwe makore. Tine zvirongwa zviri kutsigira varimi kuti varimi vagone kubata mwaka zvakanaka. Ndingati kana kuri kumaruwa yataiziva iya ichiita presidential scheme iyai inopa mainputs at household level kuti vanhu vagone kuwane kudya kwakakwana vachigona kuzotengesawo zvinenge zvati pfuuridzei. Takatotanga kare zvikuru kunana May tichipinda munana June. Ndo pakatotanga nyaya dzekutogadzirira tine gadziriro yataichisimuka zvikuru yakanangana neyatinoti conservation agriculture kurima kuya kukuisa kwemakomba. Saka mhuri dzakawanda dzinosvika almost 2 million yezvino vanga vagadzira makomba avo. Mbeu iri kutoenda kumhuri idzodzo sezvatiri kutotaura iko zvino. Vachitaura nevano nevekuGMD vari kuongorora vari kuona nenyaya yekudistributa mbeu iyoyo pamwe chete neagritex ndokuona kuti yezvino izvi vatopfuura 40% distribution yemainputs iwayo. Takatarisana nekumalarge scale uko ndo vaya vari kunopinda kumabhank kwakaita sekunana CPZ vachipindawo mainputs eyazingaichinzi command agriculture yaya yaakuta zvikachinzi climate smart agriculture. Saka ikoko kuri kubudawo zvekare mainputs ari kuenda negadziriro dzeland preparation dziri kuitika ikoko. Dambudziko guru richava kune avo vasiri muzvirongwa zvinotsigirwa vari kufanira kuti vanga vachibudisa mari mudzihomwe dzavo. Ivavo ndo vanosangana nedambudziko rokuti mainputs ari kudhura zvikuru. Maprice zvinhu akwira ive mumaus dollar chinova chinhu chisingafaniri kunge chichiitika. Saka pari kutariswa nyaya dzekuti zviri kukonzerwa nei.
Ko takatarisawo padivi rezvekurimisa ingadzi draft power muchirungu, muri kuona varimi vakagadzirira here kudiviwo iroro?
Kune vachashandisa vachada kudonza magejo nezvimwe zvakadaro vachida mombe dzinosenza. Takaita dambudziko rakakura makore maviri apfuura rechirwere chatinoti January disease. Mombe dzakawanda dzakafa uyewo zvekare yatinoti draft power iyo yamuri kutaura ndo dzemombe dzaishandiswa idzodzo. Kureva kuti kwava kutodikanwa dzimwe mbindu matrakta kana zvichikwanisika kune vasiri kuita zvemakomba zvechiconservation agriculture. Kwakuda kuchitotarisa kuti vobatsirwa nenzira dzipi. Kuchine dambudziko kuti vagadzirire kuita izvozvo.
Tinotenda baba Zakaria maita basi.
Okay, mova nenguva yakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Jonga. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vaimbova mumiririri wedare reparamende vaesap Mujongwa avo vakashaya nechirwere checovid-19 voradzikwa mubulawayo nhasi. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet royambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamo emvura nedutu mupengo remhepo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.